1500 and 2000 UTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 5/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vashaya nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi masere nemumwe 81. VaConstantino Chiwenga vanodomwa kuve gurukota rinoona nezvenyaya dzezveutano. World Food Program iri kutsvaga mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubatsira nechikafu muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashaya nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi masere nemumwe 81. Vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vanoita zana nemakumi mana nevatanhatu 146, uye vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vabatwa nechirwere ichi munyika vasvika zvikuru zvina nemazana maviri ane makumi maviri nemumwe 4221. Vapora kubva muchirwere ichi munyika vasvika pachiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi matatu nevasere 1238. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadoma umwe wevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga kuti vave gurukota rezveutano, vachiti zvakakosha kuti zvinhu zvigadzirikane munyaya dzezveutano munyika uyewo mubazi rezveutano. Bazi rezveutano range risina gurukota kubva zvadzingwa basa vaimbove gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Pabuda mashoko ekudomwa kwavachiwenga kuve gurukota rezveutano pamadandemutande, vazhinji vange vachiti manyepo evanhu vari kungofara zvavo pamadandemutande, kusvika munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda vaburitsa mashoko aya zviri pamutemo. Vachiwenga vane nhoroondo yokudzinga vakoti nevana chiremba vairamwa mabasa vachida kuti vatambiriswevo mihoro yakanaka. Munyori wesangano rinomirira vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti vana chiremba vange vakatarisira kuwana gurukota rezveutano rine ruzivo rwakakwana rwakadzama, vachiti zvaitwa izvi zvichakonzera kuti zvinhu zvirambe zvichiipa munyaya dzezveutano.
Semachiremba anoona nezve kodzero dzevanhu kunyanya-nyanya takatarisa nezveutano, tiri kukatyamadzwa nekushamiswa nekuapointwa kwaitwa Minister of Health Munyowani.
Chanyanya kukukatyamadzai apa chii, Dr. Masara?
Ministry yedu yehealth iministry yakatarisana nematambudziko akawanda. Vachiremba haasi kushanda, manesi havane 6 to 7 weeks asiri pabasa. Zvipatara zvedu hazvisi kushanda zvakanaka. So matambudziko esaya matambudziko makukutu ekuti tanga tiri kutarisira kuti tichawana minister of health ane experience ane ruzivo rwakakwana kuti akwanise kuaddressa maissues aya atiri kusangana nawo. But katika madzuwa tichiona minister appointwa kwatiri tiri kuona minister uyu asina experience yakakwana, asina ruzivo rwakakwana rezvinoitika muministry yedu yehealth. Saka zvinhu zviri kutishamisa, zviri kutikatyamadza, ende hatina kana nemuromo nezvaitika izvi. Tinoona sekunge matambudziko atagara tichisangana nawo ekuti hamuna machiremba, hamuna manesi muzvipatara, hamuna mishonga, uyezve vanhu vari kutadza kuwana kubatsirwa muzvipatara. Zvinhu zvichange zvinogona kuramba zvichiwanika nekuti hatina leadership muministry of health.
Saka motarisire chii uye muchashanda sei?
Hationi sekunge zvaitwa izvi zviri zvinhu zvakakodzera nekuti tanga tichitarisira kuti tichawana munhu ane experience yakawanda mune zveutano, but minister appointwa hationi sekunge ane experience muutano.
Avo vange vari munyori wesangano rinomirira vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomin Matara, vari parunare neStudio 7. Asi mumwe mukuru mubato reZANUPF, Dr. Simba Mavaza, vanoti zvinofadza kuti vachiwenga vadomwa kuvegurukota rezveutano, vachiti vachiwenga vachagadzirisa zvinhu mubazi iri nenzira inobudirira sezvavakaita nechirongwa checommand agriculture.
Zvaitwa namutungamiriri wehurumende, mutungamiriri wenyika vamunangagwa kusarudza vachiwenga semutungamiriri kana kuti segurukota rinoona nezveutano chinhu chakanaka chaizvo. Chekutanga ndatitinzwisise kuti kusarudzwa kwavachiwenga segurukota reutano havana kubviswa pautevedzeri hwemutungamiriri wenyika. Vanoramba vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, asi chimwe chinzvimbo chavapiwa kana kuti iya inonzi pachiri kuportfolio, vapiwa chinzvimbo chekuita gurukota rezveutano. Izvi hazvina mutemo wachikorwa kutanga, nekuti vanhu vava vari kuti vane mutemo wachikorwa. Saka kuisa vice president segurukota hachisi chinhu chinoshamisa, zvinhu zvakangofanana.
Vamwe vanoti panga pachida munhu ane ruzivo munyaya dzezveutano. Munoti chii kwavari?
Ndinoti havanzwisisi basa regurukota reutano kana rezvese zvarenge randosarudzirwa. Gurukota handiro rinoita basa reutano. Gurukota ndiye anenge ari mubata simba webazi iroro, uye ndianenge ari pachirungu administrator. Saka anosevenza nenyanzvi dzeutano, ndokusaka permanent secretary wake kana muri mukuru mubazi rake ndichiremba, uyezve akabvonga ari mukuru wezvipatara zvose zvemauto emuZimbabwe, Dr. Chimedza. Uyezve tikatarisa zvakare tinoona kuti anenge asingasevenzeka. Kune komiti kana komisheni inotaura pamusoro pezveutano inenge iri kusevenza negurukota. Kune vana chipanga mazano vanenge vari nyanzvi dzeutano vanenge vachisevenza negurukota. Gurukota basa raro ndekuzongoona rakamirapo semutyairi, nekuti mutyairi webhazi handiye anorigadzira, vanogadzira vamwe, vanotyaira vamwe. Saka vachiwenga vanhu vanogona kutyaira kana zvinhu zvinhu zvapinda mumadhaka. Pane nguva takanga tisakwanise kuwana chibage munyika, nyika yadzikira zvisingaiti. Vachiwenga vakabva vaitwa ivo kuti valide yainzi command agriculture. Pakava nemitauro, asi chibage chakawanikwa hatina kuzosunza kubva kune dzimwe nyika.
Avo vange vari mumwe mukurukuru muZANUPF, Dr. Simba Mavaza, vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Imwe chimwe nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga. Vanoti gore rino masangano anombosibatsira Zimbabwe nechikafu anogona kukundikana kuunganidza mari iri kudiwa kuti nyika ikwanise kuwanirwa chikafu gore rino risati rapera. Mashoko aReverend Matonga anotevera urongwa hwakaziviswa nesangano reWorld Food Program wekuti sangano iri riri kutsvaga mari inoita mazana maviri nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora ekuAmerica, United States 250 million, kuitira kuti rikwanise kuwanira vanhu chikafu. Sangano iri rinoti rinotarisira kuti uwandu hwevanhu vanoda kurubatsiro rwechikafu hunenge hwakwira nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kusvika pamamiriyoni masere nemazana matanhatu ezviuru, kana kuti 8.6 million, nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa nechirwere checovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kondemiri weStudio 7.
Tichitarisa kurudziro yaitwa neWFP, avo vakutsvaga mari ingapfuure mazana mairi emamiriyoni kuti vaone kubatsira vanhu muZimbabwe. Ichokwadi vakandemiri kuti gore rineri sezvagaro tichingoziva kuti mvura haina kunaya zvakanaka, tingangoti takaita mvura yakaita mwedzi nechidimbu kunaya, nekuti mvura yedu yakanaya February neparts of March and mvura yakanga yatoenda. Saka vanhu vakawanda havana kukwanisa kuti vakohwe, vakaita drought rakakura zvikuru. Saka patiri kutaura nyenyaya yekushayikwa kwechikafu, patinoda kutotangira ndipapo pekuti iye zvino matsime akawanda ava kupwa mvura. Saka mawater sources evanhu ava depleted, nepamusana pekuti mumaruwa akawanda vanhu vane haya amunoti mashallow wells avanozvicherera kana kuti zvitubu zvinobuda mvura naturally. Saka vanhu vakadaro ivavo vava kutambura nekushaya mvura yekumwa. Zvibhorani munzvimbo dzakawanda zviri kuresa, asi izvozvo zviri kure zvacho zvimwe zvatotanga kupera mvura, nepamusana pekuti average chibhorani muZimbabwe chine 40 meters. 40 meters inhambo inoita kuti inokasika kuoma kana drought richinge rasusikidzana sezvo zvakaita muZimbabwe. Saka nhamo yedu huru yatava nayo yaye kuti usavi chaihwo huchange huchinetsa kuti vanhu vange vaine usavi hwekuti vadyise sadza, nepamusana pekuti magarden haacharimika. Then tozoenda kune chikafu chacho. Wakakohwa wakangoita aya anonzi nevanhu mabvamuchando. Saka chando ndo chapera ichi kureva kuti matura akawanda havasisina chikafu cho.
Kwaiyo nhamba yasimudzwa neWFP yevanhu vari kunzi varikuda rubatsiro haisi yakawandisa here, Reverend Matonga?
Figa yasimudzwa neWFP yekuti vanhu vava kuda rubatsiro vangasvike 8 million. Mupopulation yevanhu iri pasi pe 14 million. Tichitarisa kuti zvikamu zvakati wandei zvemaZimbabwe hazvisisiri muZimbabwe pa 14 million iyoyo vanhu vava kugara kudiaspora. Saka zvichida vanhu vanenge vasara munyika vangangodaro vari around 11 to 12 million. Saka kana mava kuti imi of the 11 to 12 million, 8 million yacho iri kuda food aid, that shows kuti taaparumana nzombe, hazvina kutimirira zvakanaka senyika. Then zvinochibva zvaenderana nekuti vaya vanga vasingararame nekupiwa mahandouts, nepamusana pekuti vanhu vaiitawo gwakumukwaku kutsvaga zvekudya pachezvavo, vakadai nevaya vanonzi mavenders, vakadai nevaya vanonzi varimi vadiki small scale farmers, havachakwanisa kuita izvi nepamusana pekuti means dzekuti zviitikike zvacho hapasisina, plus shutdown iri kuramba ichiomarara nekuda kwekuti macases edu ecovid-19 ari kuramba achikwira senyika.
Nyika dzinosimbopa Zimbabwe rubatsiro dzakaita sana America nana Britain pari zvino ndo dzakanyanya kuvhiringwa nedenda recovid-19. Munotarisira kuti dzingabatsira nemutoo upi?
Tiri pakaoma senyika. Handizivi kuti vakuru vedu venyika vari kuronga kuita sei nekuti kufunga kuti tinobatsirwa nema international donors chete hakukwane nepamusana pematambudziko ataura kuti naivo vane matambudziko avo akakura zviya zvinonzi netsumo yevanhu amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu hapana achabereka umwe
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakamboita mutungamiri wesangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare kunyadhire kuUzumba naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com ine nyaya yokudomwa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga segurukota rinoona nezveutano. MuHerald sachigaro weZANU-PF amai Opa Muchinguri Kashiri varamba mashoko ari kutaurwa pamadandemutande ekuti vane chirwere cheCOVID-19. MuDaily News vana chiremba vari kukumbira musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti kupararira kuri kuita coronavirus munyika kwasvika pasina kunaka. ZimLive.com ine nyaya yokushorwa kwavaEmerson Mnangagwa pamusoro pekuchikora kodzero dzevanhu ivovo vachituka vanhu vavanoti vanoshanda muchivande pamwe chete nevavanoti matororo ekumasangano anopikidza kukanganisa kubudirira kweZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndasvika kuchiredzi nhasi kwakaoma. Vana gwande nanani. Tasvika kuchiredzi kuya, tikasvika kuchiredzi kuya, mapurisa anga achitirova vanhu, achidzinga vanhu mutauni, achipenga, achirova zvisingamboiti. Izvo ndazvionera izvi. Zvinhu zvazvibeitika zuva ranhasi.
Vakomana, zvimwe zviri kuitika kumusha kwedu zvinonyadzisa kuti munhu angakumbira machiremba nemadhokuta kuti adzoke kubasa kuiro seeka. Ndokufudza mombe negotsi chaiko. Zvakaoma. Kwati COVID ingaperawo pakadai apa, nzara iri kutikita vanhu kumusha kunoku. Dai Mwari vabatsira vanhu vagone kupa vanhu mufudzi akanaka akasiyana neuyu. Ngoti COVID yacho yatonaka kuti haisi chirwere chevarombo ba, chero nevapfumi vacho vari kusanganawo nazvo.
Rimwe dambudziko rine ZANU-PF ravasingazivi nderekuti Zimbabwe inyika diki. Haupotimbofi takanzi Zimbabwe inorwisana neAmerica kana neBritain. Hazvife zvakaita izvozvo. Ende isusu eZimbabwean citizens hatitodi, tinotoda kutoita relationship yakanaka nemawestern countries. Because ipapapa Zimbabwe ikachera gold kana maminerals vanomatengesa kupi? Vanotuka mabhaya, kutuka munhu anotenga zvinhu zvaunotengesa. Ndokushaya pfungwa ikoko. Zvinezvi vakutanga vonyeboti yeteeserwa masankisheni nekuti varungu havasi kutenga godi. Ndopaunoti havafungi. Ipapapa maminerals chaocho vanodawo matengeserano. Maminerals acho avanotaura. Apa havana mishinari yekuchera maminerals acho. Hapana mabasa, vanhu vana mabasa. Iye zvinezvi kana maARV eAIDS chaocho dai vasiri varungu vakauya veiwedhiutoganeseni mapiritsi muZimbabwe, vanhu vaifa. Bhozi havagoni kana kugadzira piritsi che tadzogadzira fetiraiza, hapana chavanogona vanhu vatema vari muno muAfrica izi.
Makadiko mhuri yeZimbabwe, ini ndiri kuonde vhali. Ndinongoti kumhuri yeZimbabwe nguva yatakatarisana nayo iyi inoda hushingi nokuita chirirangwe sezviri kuita vaJob Scala naMahere. Handizivo kuti Profesa Welshman Ncube vari kuzvionawo sei, nokuti kupinda kwavakaita muofisi up to now handisa ndambonzowa kana pane zvavari kumbotaura maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika medu. Ndatini
zvinoitwa nechihurumende chaZANU-PF zvakashata. Ini ndini tafadzwa. Andi support. Vauraya career yedu isisi vechidiki. They don't even care about our future. They just want to eat and leave us. Tisina kana chekubata. Avanini kuti tichazove mangwana. Vechidiki muZimbabwe tatambura. Kuti dai tatine dzimwe nzira dzekueliminate this evil man. That munanga gwa must go vedure. Taneta. Now I'm 18, but zvandave kuita isinge izvino zvatirikuisinenye lockdown zvandava kuita ndakushanda ni excess no limit ndikurwadziwa nangagwa masteleri
makadi muri Zimbabwe. Ini ndinoitwa Brian. Ndangoti ndingorekudhawo ndichingotaura maererana nesituation yatinayo uno muZimbabwe negovernment yatinayo. I government ya ameno vanamwari ameno moti chinayo vamwe mimi asi kwandiri nini ka yakuniwa ikutuma rights evana kutombunyukidzwa pana chaunoti kubvira pavakapinda ivo vamunangagwa chavakaita chinoti ya tinoti ha vaiitawo zviri nani chavangoi zvavaigonangoita ivo vezana kungouraya chii izvezvi vanhu vangani vasimo muZimbabwe nekuda kwavo nekuda kweZANPF vanhu vangani vasingagari mudzimba dzavo izvezvi ipapapa hanyi hurumende yaya mena.
Inini ndinoti hai madokta, manesi, maticha vese vari kukomplena ngenyaya dzemari awa handika havasati vaziva zvavari kuita. Vanhu vanoziva zvavanoita ka vanogara pasi voti zigara pashi chaipo chaipo indotaura pachindau chaipo kugara pasi kuti zii mazuva vokorora kuende kukliniki kwacho vokorora kuende kuchikora kwacho weshe unode kurapwa wozi unode kurapwa wozidzokera chero masoja acho naanozvaanode kurapwawo wozidzokera zvipatara zvoshaya kana munhu wani zvakaitika 2008 payapayaka ndo strike yanga yakanaka iyaya yekuti vanhu mugabi akatsvaga kuti vanhu vaite mubatanidzwa nyika ienderere mberi kwete zvinhu zvekuti hanzi vaite ma11 ewo ari kuenda kubasa uyo asi kuende kubasa ngavagare pasi vese. Saka madhokuta, maticha, manesi havasati vaziva zvavari kuita. Vanoziva basa ravo rekuseenza chete hei but kuti vanyatsokuziva kuti kubanze nokuneka havasati vanyatsokuzviona because haungarambi uchingoda kutaurana nemunhu asingadi kutaura newe. Hazviti ndipedze gore reshe ndichinyenge musikana. Saka madhokuta nematicha nemanesi ngavatipe masirias kwete kuramba tichingozwa mashoko avo anondobhohwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti pari zvino havasi kuzovharisa kambani yeTikTok muAmerica vachiti vakamirira kuti kambani iyi itengwe nekambani ipi zvayo muAmerica. TikTok ikambani yepadandemutande inofarirwa zvikuru nevechidiki. Ikambani iri pasi pekambani yekuChina inonzi ByteDance izvo zviri kukonzera kuti America ityire kuti kambani iyi inogona kushandiswa nehurumende yeChina mukuba ruzivo rwaisingafanirwi kuwana. TikTok inoshandiswa nevechidiki munyika zana nemakumi mashanu uye inoshandisa ndimi makumi manomwe nemashanu. Tabata vanodzisa zvekutapa kwenhau nekufambiswa kwemashoko paTexas State University kuSan Marcos mudunhu reTexas muzvinafundo Priska Ngondo kuti vatiudze pamusoro peTikTok iyi.
Kambani inonzi TikTok inoita nezvemavideo app.
TikTok inoshanda sei, Dr. Ngondo?
vanhu vanoenda pa TikTok vogadzira mavideo whether vari kutamba, vari kuita makeup, vari kubika, vachiratidza vamwe vanhu vanenge vachivateera pa ipapo pa social media app pacho.
Sei mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachida kuibhana?
VaDonald Trump vari kuda kuibhana nekuti pane matension between America neChina. Saka vaDonald Trump vanowanza kuda kubhana any businesses kana macompanies anodila neChina and vanoda kuthreatena macompanies iwawo. And another reason why vangada kuibhana hanzi maconcerns over security risks. Vari kutya kuti information dzemaamerican dzinozopedzisira dzaamumaoko emuchinese government.
Ndinoona kuti Microsoft inoda kutenga kambani iyi yeTikTok izvozvi. Zvinofamba sei ivo vaTrump vachida kubhana kambani iyi?
Kuti Trump, Microsoft yanga ichida kutenga iyo TikTok, but zvinenge zvisiri kunyatsofamba izvozvi. Kambani ikatengwa neMicrosoft, then inenge ya largely an American company. Saka kuibhana, the reasons for kuda kuibhana panenge pasisina. Saka it looks like izvozvi vaTrump vamboita delay kubhana TikTok vachinyatsofunga kuti voitei, because vakambotothreatena kubhana Twitter neFacebook before, but hazvina kunyatsoita because makampani anoita zvekufambisa makampani anoita zvekufambisa mashoko. Saka zvinonetsa kubhana makampani akadaro.
Vakuru vakuru vemakambani etechnology vachangobva mukupa uchapupu kana kuti umboo kuCongress. Chii chiri kutyiwa nevezvamatongerwo enyika chavanofunga kuti chiri kuitwa nemakambani awa?
Vatongi venyika vari kutya kuti vakuru vemakambani etechnology vakurisisa, havasi kubvumira kuti mamwe makambani madiki akurewo nekuti hapasisina fair competition. Vari kutya kuti vari kuita crash macompetitors. Vari kutya kuti vari kutora information yevanhu and vari kuchengeta information iyoyo vachizoishandisa kuita marketing neadvertising nekukunda any other small companies dzinenge dziri kuda kupindawo mumarket imomo. And vari kutya kuti maprofits avo ari kuita ari sky high, vari kuita maprofits akawandisisa that are beyond what they should be getting. Iwo makambani iwawo Amazon, Apple, Facebook and Google ndiwo vara maleaders ema technology platform. So vakuru vehurumende vari kutya kuti makambani iwawo anyanya kukurisisa zvokuti hapasisina a fair playground for mamwoma business anenge achida kubudirira munzvimbo iyoyo.
Muzvinafundo Priska Ngondo vari parunhare kuTexas neStudio 7. Kuita zvandinoda zvandinogona kambo nyivhulele kubva kujaya guru. Love more my Javana, I miss you my friend. Kwauri ikoko ndibatewo zveumwe wangu sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Hei noi misoro yenhau dzanhasi, vanhu vashaya nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi masere nemumwe 81. VaConstantino Chiwenga vanodomwa kuve gurukota rinoona nezvenyaya dzezveutano. World Food Program iri kutsvaga mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubatsira nechikafu muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.